Manerakha nakamuri yeZimbabwe.
Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uno musi wechipiri kukadzi 4 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vanozivisa dare remakurukota kuti nyaya hombe gore rino kuona kuti vanhu vavana chikafu chakakwana. Arap Moi vashaya nhasi. Studio 7 inotarisa mamiro yakaita zvino munyaya dzechikafu kuEpworth. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimboya mutungamiri weKenya vaDaniel Arap Moi vashaya nhasi. VaMoi vanga vava nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa uye vakatonga Kenya kubva muna 1978 kusvika muna 2002. VaMoi vanozivikanwa zvikuru nekubatsira kwavakaita dzimwe nyika dzemuAfrica kuti dziwane kuzvitonga kuzere. Asi kutonga kwavo uko kunonzi nevamwe kwaive nerusarura mukati kunonzi kwakaita kuti zvizvarwa zvekenya zvitambure zvimwe zvichibuda munyika iyi. Nyanzvi munhoroondo dzezvematongerwo enyika pasi rose Dr. Takawafira Joe vaudza Ray Choto weStudio 7 kuti kushaya kwavaArab Moi kunorwadza vanhu vakawanda, asi vashaya vasina kugadzirisa zvavakatadza munguva yeutongi hwavo.
Kushaya kwavaMoi kunorwadza nokuti vaMoi ndoumwe vanonzi mafirst generation emaliberation struggle muAfrica, ndo ainzi mabig men. Saka vaMoi vakabatsirawo zvikuru kwazvo mukusununguka kwenyika yavo. Asi zvatinoshuvira kuwanawo mafirst generation kuti vanofanira kudyara mhodzi dzakanaka musecond generation, kuti tirambe tisingatarisi politics dzamabig men, tichizotarisa politics dzedemokrasi. Taifunga kuti vaMoi vasati vafa vachasiyawo vagadzirisa munyika mavo kuti vanhu vanzanane, vasingatarisi marudzi kuti uyu mupikuyu uyu muluo, asi izvozvo hazvina kukwanisika kuti vasiye vagadzirisa.
Kune vamwe vanoti vaMoi vakatadza zvikuru kuchengetedza kodzero dzezvizvarwa zvekuKenya apo vaive mutungamiri wenyika. Tichitarisa zvaiitika kuvanyori vakaita saNangugi waThiong'o naNangugi waMiri vakazopedzisira vatiza munyika yeKenya, munoti kudii?
Izvo hazvirambiki. Ndozvandataura kuti vabva mukuliberata Kenya, dambudziko ravo rakazoita iroro reinonzi big man syndrome. Big man syndrome inotaura kuti ndingo yeni, handikriticizi, ndinoziva zvese, hazvinei nedemokrasi. Ndo pavakanyanya kutadza ipapo, vakangoita kuti ivo chete ndo vaifanira kungotarisa munhu wese unofanira kungotenderana. Hakuna dhemokrasi inokwanisa kuita kana vanhu vese vachingotenderana nomutungamiri wenyika. Ndo pavava vakashata ipavo kungoda kuti inonzi pachirungu yes to be surrounded by yes people. Vakaurayawo vanhu vakawanda zvikuru kwazvo, uyezve vaingoda vanhu verirudzi rwechikikuyu, vasingadiwo vamwe vakaita maluo nevamwe vakangotawo mafai nevakadarwa.
Tichitarisa pavatungamiri vemuAfrica, maitiro neutongi hwavaMoi zvingaenzaniswe nevatungamiri vapi vemuAfrica?
Izvo zvinongozika. Vakaenzana navamugadha vaingova muno munyika padhuza, vakaenzana vamwe vakangowandawo even vana Museveni. Havana kuzosvikavo havo kana Idi Amin, asi vanongoteverawo kumashure kwana Idi Amin. Ndo crop yana yavamwe kuti kunana zvairo vana Mobutu Sese Seko vaingozopfuurwa havo nana Mobutu Sese Seko, asi ndiyo crop yemaliberation fighters yavo. Asina kuzonyanyisa kudzidza kutungamirira nyika, vakangokwanisa kuti vave mauto okurwisa macolonialist, asi vakazotadza kutungamirira nyika.
Nyanzvi munhoroondo dzezvematongerwo enyika Dr. Takawafira Joe vachitaura vari parunhare kumasvingo naRay Choto weStudio 7. Dare reSenate remuAmerica riri kuenderera mberi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump dzekushandisa masimba avo zviri kunze kwemutemo uye kuda kuvhiringidza dare reCongress kuferefeta nyaya dzavari kupomerwa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Carolina muno muAmerica vaPromise Sunday vanoti havaoni vaTrump vachivhoterwa kuti vabviswe pachigaro sezvo nhengo dzebato ravo reRepublican Party dzakawanda kukunda uwandu hwebato reDemocratic Party riri kupikisa, izvo zvinoita kuti vaTrump vaonekwe vasina mhosva pachavhotwa mangwana. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata vaSunday kuti tinzwe maonero avo.
Mafambiro azviri kuita tinoona kunge zviri kufamba negwara rekuti vaTrump vachaitwa acquitted. Impeachment yacho ichatadza kuti ivabudisirwa muchigaro nekuti maRepublicans vo vari kucontrola the process at this moment. Saka nhau yakabuda yekuti varambidze mawitness kuti kuve mamwe mawitness anouya kuzopa umwe umboo hwakawanda. Zvinoratidza kuti maRepublicans vakagara pasi vakataurirana kuti sezvo ndivo vane majority vaiti acquit vaTrump. Saka nezvatongotarisirwa ndo zvichabuda misarudzo yacho. Tinofanira kusvika panguva yekuti politics dzedu dzinonge dziri dzekuti nyika ifambire iende mberi. Asi kana zvasvikawo panyaya dzakaita sedzeimpeachment idzi, mapato akasiyana-siyana anenge akuona kuti power ravo rinenge rakuda kutorwa nekuti kubiswa kwapurezidend veRepublican Party pachigaro chinhu chinodhamija pati zvakanyanya zvikuru kwazvo.
Pari zvino imo muno muAmerica vazhinji vanga vakatarisira uyezve kana pasi rose vachida kuona kuti vangadzidza here zveutongi hwejechetere pane zvatiri kuona zvichiitika muno. Munoona Zimbabwe ichidzidza chii?
Chidzidzo chikuru chiripo ndechekuti tinofanira kunge tiine maprocesi ekuti kana mutongi wenyika achinge ane zvaatadza, mamembers of parliament vanofanira kunge vaine masimba ekuti apaparwa mhosva ende mhosva idzidzi dziongororwa. Kana mukuru wenyika atadza, zvinofanira kunge zvichisvika pachinhano chekuti anokwanisa kubviswa pachigaro nekuda kwekuti mhosva dzaanenge apara dzinoratidza kuti iye haasi above the law. Saka mutemo unofanira kunge uchitarisirwa kuti unochengetedzwa nemunhu wese kubvira na president wenyika chaiyi. Saka tizvidzo chikuru chatinacho ndechekuti masystem edu anofanira kutibvumira kuti mamembers of parliament edu ange aine masimba ekuti kana paine mhosva dzinenge dzaparwa dzakakura sei zvakadai, vanofanira kunge vaine process yekuti vanofanira kukwanisa kuita impeach president kana kuti vakwanisa kuvhota kuti president akanganisa. Kochiitwawo dare rekuti kunziva kuti dare ndorinota kuti mhosva yake inokodzera here kuti abiswe kubva pachigaro. Tinofanira kunge tiine zvakadaro kuitira kuti vatongi venyika dzedu vazive kuti havasi pamusoro pemutemo.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Carolina muno muAmerica vaPromise Sunday vachitaura vari parunare vari kwakare kuSouth Carolina naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo yekutanga yebato reDemocratic Party muno muAmerica yekutsvaga achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa kuIowa manheru ane zuro yaita mutauro mukuru nhasi zvichitevera kukundikana kwebato iri kuzivisa zvakabuda musarudzo iyi. Nigeria iri kutarisirwa kutambira mari inoita mamiriyoni mazana matatu nemasere emadhora inova mari yatorwa kumabhanga evaimbo yemutungamiri wenyika iyi mushakabvu Sani Abacha. Izvi zviri kuitika mushure mechibvumirano chakaitwa neAmerica, Nigeria nechitsuwa chemuBritain cheJersey. Nezuro bazi remuAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rakaita mabiko pakunyoreranwa kwechibvumirano ichi. Mari iyi ichashandiswa mukugadzira migwagwa yemuNigeria. Dambudziko rekushayikwa kweupfu rinonzi riri kutowedzera munyika, vanhu vachiswera kana kurara vari mumitsetse pazvitoro zvinotengesa upfu. Vashoma vanenge vasingadi kurara mumitsetse ndo vanonzi vanongonanga kumisika mitema uko upfu uhu huri kunzi huri kuwanikwa nemitengo yakapetwa kaviri pane mutengo unofanirwa kunge uchitengeswa nawo muzvitoro. Mumwe mugari wekuchecheche kuchisumbanje uye vari mukuru wesangano replatform for youth development vaclaris madruku vanoti vakawanda munzvimbo yavo vave kutorara vakagarira upfu pane chimwe chitoro chikuru chiri mudunhu iri, asi dambudziko nderekuti vanotengesa pamisika mitema ndo vanopedzisira vava na upfu hwakawanda hwavanozotengesa nemitengo isingakwaniswe nevakawanda.
Zvitoro zvikuru zvinosowanika upfu sekunokuchisumbanje kwatekeche inonzi emericas ndepahuno yaho ichitengeka zviri nyore, asi vanhu vamwe vanotorarira pamalaini vachinyorana mazita ekuti vazokwanisa kuona upfu. Zvinooneka nezvekuti kana wazouya vezvitoro vane mazita ndo vanozohuwana vapedza voutengesa panditaka upfu huri kuranda huchingodhura zvokuti veruzhinji havasi kukwanisa kutohutenga upfu ihwohwo nekuti hunenge huchidhura.
Vamadhuku vanoti kana upfu huchiuya muchitoro ichi, tsapo yeuremu hwemakirogiramu gumi inofanirwa kunge ichiita madhora emunyika makumi mashanu sezvo hurumende ichibatsirawo pamutengo apa. Asi vanoti kana hwawe panze hunenge hwapetwa mutengo kaviri.
Pahunenge huchiya maelitazi ma10 kgs anenge achikwana kuita $50 ara tgs yekutenga kana kuswaipa kana kutenga necash, asi kana hwazoenda kunze hunenge hwaakuita $80 kana $90. Pamwe pacho hunototi hweedzidza zvine hunenge huchitoneka hunenge hachichitoda ari maranzi kana ari maus, saka pamwe pacho hunenge huchidarikidza kunyange kuti hunenge huchidzira pa80 kana hwaakuita sehopera vamwe huti 90 vamwe dzimwe dzinenguva 100. Saka imari inenge yakawanda zvakanyanyika nekuti haioneki mari iyoyo.
Zimbabwe svondo rapera chete, inonzi yakatenga chibage chinosvika zviuru gumi nezvitanhatu zvematani kubva kusouth africa, asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanoti dambudziko iri richaramba riripo kwenguva ndefu sezvo kusanaya kwemvura kwakabatawo dunhu rekuchamhembe kweafrica kusanganisirawo nyika dzinombotengesera zimbabwe chibage dzakaita sesouth africa nemalawi.
Chikwadi dambudziko rekushayikwa kweupfu kana kwechibage ratiwedzerei, nyika dzakawanda dziri kuafektwawo nemaclimate induced disaster sezimbabwe. Makatarisa southern africa kwatatimboimbora chibage nana south africa and one time tatimbopiwa even kunana malawi, but nyika dzakaafektwawo but hadzina kunyanya kuafektwa sesu, sakaanga at least wanga wachine chibage chinge wachitengeswawo kunana zimbabwe. Saka I think dambudziko richatombotiwedzerei probably kusvika next harvest.
Hurumende mwedzi wapera yakaumba komiti inoona nezvekutengeswa zviri pachena kweupfu. Muzvishanda kwekomiti iyi sezvo upfu huri kuramba huchingonetsa kuwana uye musika mutema uchitosimukira, asi nhengo yezanu pf vanoti komiti iyi iri kushanda asi kuti vanhu vari kutarisira zvakawanda munguva pfupi.
Ayo matankfosi anoshanda kungoti intrek rekodi yekuti tinofanira kutaskforce it shows kuti pane interest national interest yekuti problem yatonyanyisa zvinonge zvauda kuti vanzwe vacho kuti shortfall loophole iri kuitika papi.
Dr Chitambara vanoti kuti dambudziko iri rigadziriswe hurumende inofanirwa kutora matanho kwete yekungoona kuti upfu hwafambiswa sei muzvitoro kawanda mumatura ayo chinomirira nguva yematambudziko yakaita seino.
Nekuti zveni nyika yakanzi yaita drought hachifaniri kuita kuti pawe nekushomeka kwechikafu kana mastrategic reserves enyu angaine chikafu. Saka tini tinofanira kupagadzirisa ipapo going forward.
Kusvika pawanikwa nzira dzekuti zimbabwe inge ichirima chibage chinoikwanira uye ichikwanisa kuchengetedza mumatura ayo, zimbabwe icharamba ichitenga chibage kubva kunyika dzayakavakidzana nadzo dzakaita sesouth africa uyewo kubva kunyika dziri kure dzakaita semexico neukraine uko kuri kubva chibage chiri kudyiwa munyika pari zvino.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. pachitiwo zvirongwa zvedu zvelife talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashort wave.
Muchirongwa chatiri kutarisa mamiriro yakaita nyaya dzechikafu matunhu akasiyana siyana emunyika. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika muEpworth pedyo neHarare. Nzvimbo iyi imwe nzvimbo dzakanzi nesangano reWorld Food Program ine vanhu vakawanda vanoda rubatsiro. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muEpworth, vanasoro jena vashomana ndivo vari kuwana rubatsiro rwechikafu kunyanya. Ongororo yakaitwa neWorld Food Program WFP nemasangano anoshanda akazvimirira yakaratidza kuti pane vanhu vanodarika zviuruzana vanoda rubatsiro rwechikafu pavanhu vanodarika mazana mana vanogara munzvimbo iyi, asi vamwe vevanhu ava havasati vave kuwana chikafu sezvo chiri chishoma zvikuru. Amai Stella Nguruve vanogara Overspill vanoti vave nemazuva vachiedza kunyoresa kuti vawane chikafu asi zvichikona nganga murapwa achida.
Wese hatisatambotambira sinzi upenyu hwedu wese hatisatambira, saka takatozvinzwa unozuro, saka tauya tabva kuoverspill kuchina mano kuti atonzwa nenzai izvozvi ndoto nemurume ari kutorwara izvozvi atoenda kuchipatara, saka ndatouya kuti ndizonyoresa inini zita kuti ripinde kuti pamwe tingatambiri wechikafu.
Mashoko aya atsinirwa navaSolomon Mazarire avo vakaudza studio 7 kuti havasi kufara nekuti kunyange munhu akanyoresa kuti ari kutambura anogona kutadza kutambira chikafu.
Ipapo manje panonetsa kuti unyatsoziva, because ipapo patango unonge wapiwa fomu racho, wapiwa fomu kwanzoenda naro kumba unogara handiti tichazouya. Saka ipapo manje ndopanenge pane chitsotsi chacho kuti alright, inini pandanyorwawo ndepapi, sezvo ndangonyorwa mufomu randodzokera futi naro, saka sita rangu riri papi apa? Hapana.
Munyori musangano reEpworth Residents Development Association vaPeter Nyapetwa vanoti kunyange hazvo nzara yakatekeshera mumusha uyu, vanofara kuti masangano akaita seWFP ari kubatsira. Vanoti WFP inopa vanhu mari dzekuti vatenge chikafu.
World Food Program iri kubatsira kuti yaikaunda kuti pehead inopa 8 US. Saka na ndo vanenge vachitarisa nhamo inenge iri paomba, kana vanhu vari 8 vanoti 8 × 8 = $64 vopuwa US ichiiswa paeco cash.
Asi vanoti havasi kufara nechirongwa chehurumende chinobatsira harahwa nechembere nevamwe vanotambura, icho vanoti hachisi kufambiswa zvakanaka.
Hunge zvazvo zvinganasi kukuwana, but zvakaitwa neWorld Program mapindiro akaita munyaya muEpworth tingati vakatibatsira stereki. Asi tine dambudziko nehurumende iri kupawo programu yesocial welfare yetiri kuona kuti vanhu vari kuchema, vari kuya kwetiri vechiti tiri kuenda tichinyorisa vana nherera vakaremara, asi vari kunzi uyai nemusangano, makadzi emusangano.
VaMazarire vanotsigira mashoko aya vachiti zvinhu zviri kuitwa nenzira isina kujeka.
Mumusha mumatengetiro unenge uchingozoona kuti vese vanenge vachiuya vanenge vakodhana sezvo matauro avaita maya, kuti vanenge vaudziwa udziwa kuti ndo zviripo ndo zviripo. Saka vaya vari rimwe bato vemwamava hapana chavanowa, ndopai pati vanozouya takungodzembereka, nai tochiwana kupiwa, nai bhozi last time takatonetsana naDA, ndii ndakatopindamo neumwe mudayawa takatopinda tikati nai DA izvi zvava kuitika izvi muri kuzviona sei, ende mamboone here panze apa kuti isusu tonzvi tanyorwa asi moti kwanzi imomo hamupo pamapepa ekudhara, pamasita ekudhara. Saka ekudhara acho atanyoresai moti mumwe aya asati apinda mukombiyuta, saka zvinhu zvacho zvinotinetsa.
Vari kupiwa chibage vanopiwa makirogiramu 50 pavanhu vaviri, kana kuti bhagidhi pamunhu wega wega. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo vanoona nezvedunhu iri, kana kuti district coordinator weEpworth Rua amai Bernadette Mbaiwa vati havana kupiwa mvumo yekuti vataure nevatori venhau pakugoviwa kwechikafu. Kanzura weward 3 kuEpworth vaGift July vanoti vanoona sekuti matambudziko pakugoviwa kwechikafu anogona kupera kana makanzura akapiwa mukana wekutungamira urongwa uhu sezviri kuitwa kumaruwa.
Ichokwadi, nyaya yechikafu haisi nyatsofamba zvakanaka, nekuti mukaona vanhu vari kuramba vachitambira ndovagara vachingotambira makore nemakore, asi tinoti nevamwe vanhuwo vanenge vari vatsva vashika maizi kuti vanofanange vachitambira kunyanya izvozvino kunoedza kutoita chikafu even munhu wese arifananga achiwana chikafu but hasi kuitika izvozvo.
Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 kuti nzara yemumadhorobha nemaguta yakasiyana neyekumaruwa, ndosaka vari kunyanyotarisa kumaruwa, asi vanoti vachavandudza chirongwa chekupa vanhu chikafu munguva pfupi inotevera. Izvi zvatsinirwa nemukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu mubazi rava Mavhima vaClifford Matorera, avo vanoti vachatanga kuita izvi muHarare neBulawayo.
Yes, we have started to identify people in every community, we have started with Harare and Bulawayo, and in our budget of 2020 we are trying to scale up.
Tatotanga kuongora vanhu vanoda chikafu muHarare neBulawayo, uye gore rino tine hurongwa hwekuenda kune mamwe madhorobha kuti tipe vose vane nzara chikafu.
Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa zvekuti vanhu mamiriyoni masere kusanganisira vanogara mumadhorobha vanoda rubatsiro rwechikafu. Sangano reWFP rinoti rave nehurongwa hwekupa mhuri zviuru zana mumadhorobha rubatsiro rwechikafu matunhu masere. Ndakamira Studio 7 kuEpworth, ndini Godwin Mangoja.
Dare remakurukota nhasi raita musangano waro wekutanga gore rino, mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachizivisa dare iri kuti nyaya hombe gore rino kuona kuti vanhu vawana chikafu chakakwana. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamusangano wavaita mushure mumusangano uyu. Amai Mutsvangwa vativo vamunangagwa vanoziva matambudziko akatarisana nevanhu uye vakurudzira makurukota avo nevashandi vehurumende kuti vagare muvanhu vachiona kuti zvirongwa zvehurumende zviri kufambira mberi uye zvichemo zvevanhu zvagadziriswa. Vachitaurawo pamusangano uyu, gurukota rezvemari vamutuli Ncube vati nyika iri kuedza nepainogona napo kuti vanowane chikafu chinokwana ichishandisa mari yayo pamwe nerubatsiro kubva kune dzimwe nyika nemasangano anobatsira akaita seWorld Food Program. Vanwiwe vabvumawo kuti nyika ichatenga chikafu chemaGMO kuitira nzara iriko, asi vakati Grain Marketing Board ichatanga kuunganidza chibage chisiri GMO kuitira remangwana. Zimbabwe yange isingabvumidze chikafu cheGMO munyika kunyange hacho change chichipinda munyika.
Obviously inaya imvura chete ndiyo iri kuti netsa handiburi kuona. Saka tota kusupporta avo vanotsva kuinvest in irrigation and want to climate proof the agriculture so that there's no water security. Water security will ensure food security.
Asi mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navana Nelson Chamisa vane kutambo rinyoka vati vanoshamiswa kuti hurumende yava kukoshesa nyaya dzechikafu pari zvino, asi yakatambisa mari pa Command Agriculture.
Zvinovhundutsa kunzwa hurumende yava munangagwa ichitaura iyo kuti food security ndoya priority yavo kana kuti donzo ravo gore rino, nekuti ndiyoyo hurumende yavamunangagwa ine shamwari dzavo dzadzaa kutotaurwa nemayouth ezano kuti imbavha. Saka vamunangagwa vagonotiudza kuti hurumende yavo yakuda kuprioritiza food security ivarevo vane shamwari dzakaba mari yaifanira.
Tsvangwa vativo vamunangagwa vakurudzira vanoona nezvekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwemutemo kuti vagadzirise nyaya yemakoronyera ari kuuraya nokubira vanhu goridhe vachishandisa zvombo zvinosanganisira pfuti nemabhemba, asi vatamborinyoka vativo nyaya iyi iri kukonzerwa nevamwe muhurumende.
Mosquito haigone kurapa malaria. Mosquito izanupevu ndo yakakonzera malaria, ndo irikukonzera machet gangs, ndo irikukonzera nzara munyika. Saka zana haigone kugadzira dambudziko rayakaunza munyika.
Imwe nyaya yazeiwa pamusangano wanhasi inyaya yechirwere checoronavirus, uye dare remakurukota raziviswa kuti hapana munhu atabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, asi kuti pane vanhu mazana mashanu nevatanhatu vakabva kunyika dzine chirwere ichi dzakaita seChina vari kuongororwa. Gurukota rinoona nezveutano vaobhadhaya moyo vati vari kutora matanho ekudzivirira chirwere ichi pamwe nekuona kuti hachipararire nenyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha. Izvi zvaziviswa negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamusangano wavaita mushure mumusangano uyu. Amai Mutsvangwa vativo vamunangagwa.
Munhau dzemitambo, sangano reZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA rinoti harisi kumhanyira kutora mari iri kubva kuFIFA yekusimudzira mutambo wenhabvu munyika nenyaya yekutya kuti inomedzwa nezvikwerete zvine sangano iri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Motungamiri weZifa vafelt kamambo vanoti havasi kutora mari iyi iyo inoita iyo madhora mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana ekuAmerica, nekuti kuita izvi hapana chinovabatsira sezvo mari iyi ichizobatwa nevezvikwereti kubhanga ravo. Vakamambo vanoti vabvumirana sebhodhi reZifa kuti vambomira kutora mari iyi kusvikira vaderedza zvikwereti zvavanazvo, kuti mari yacho izokwanisa kushanda kuita zvebudiriro zvayakanangana nazvo.
We made a deliberate decision to say that we are not going to take the project funding because takatora maganisha anongoyobata. So hapana zvataingotaita.
VeZifa vane zvikwereti zvinosvika izvo madhora mamiriyoni masere, kusanganisa mari yaimbove mushandi wavo Balazarus Murushomana, avo vakabudirira kumatare ndokunzi mari yavo inofarira kubatwa kubhanga pese panopinda mari yeveZifa. Zifa ine zvakare mari yeveLady Kahaya, avo vakaita kuti midziyo yekumahofisi egungano iri itengeswe kuti vaunganidzirwe mari yavo asi ikatadza ukwana. Zimbabwe yakabhodzingwa zvekare mumakwikwi e2018 World Cup neve FIFA ava nemhaka yechikwere chaimbove murairidzi wemaorias Valinos, uyo vaive vasingatambirise mari yake muhoro. Asi vakamambo vanoti havasi kuda kuti izvi zvidzokorodzwe zvekuti vari kutambirisa murairidzi wavo mutsva Zidravik Jugrosic wekuCroatia nemari yemuno yema RTGS.
To mutambirisa nemari inobvumirwa nemutemo wemuZimbabwe. But my figures acho is private between him and Zif. Hatu kwanza kuya divulge.
Zvikushure kubva muna 2010 apo sangano renhabvu iri raitungamirwa navakatmet Duve. Asi vakamambo vanoti vazvipa kusvika muna 10 kuti vaone kuti zvikwereti izvabhadharwa uye zvekuti Zifa yamira pakachena munyaya dzemari. Pari zvino veZifa vari kumhanya mhanya zvekare kuunganidza mari yechikwata chenyika chemaorias icho chine mitambo ye2021 Africa Cup of Nations muna kurume. Zimbabwe iri kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa23 Nemsuwa 30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa che The Connection na 8 PM tirikutarisa zviri kuitwa nevechidiki mukusimudzira upfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvongwa yedu yapera, regaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanozivisa dare remakurukota kuti nyaya hombe gore rino kuona kuti vanhu vawana chikafu chinovakwanira. Vaimbo vemutungamiri weKenya vaDaniel Arap Moi vanoshaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 kunhlolanja 2020 nguntungameli Nkomo. endaveni zethu lamhlanje.
Siyethuka lapha sivele sibambe inkamanzi ngoba izibhedlela zethu sikhuluma kunjengi odokotela ngabaezibhedlela bayatshengisile okukhombisa ukuthi khona ungaphuma lomkhuhlane sizaphela njengempukane.
Uhulumende sexwayise uzulu weZimbabwe ongaba ejonge ukwethekelela kwele China kulezi nsuku ukuthi amise inhambo zakhe ukuze enqabele ukubamba igciwane le-coronavirus.
I-cancer ehlupha kakhulu ngesibeletho vele. Inesibeletho umama nxa engasazange ezwe buhlungu uthi apho kusuke umanje ayebanjwa banja, hhayi kuyakhathaza. Plus angithi yakwazi ukuthi ispecial ngapha emakhaya isintu. Nxa kuthiwa ube-cancer abantu bakhumbulela into eziningi.
LeZimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane ele World Cancer Day namuhla. Uzulu weMelika umelele ukuzwa okuza kwethulwa lidale leSenate elithonisa amacala ethethwa uMongameli Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sexwayise uzulu weZimbabwe ongaba ejonge ukwethekelela kwele China kulezi nsuku ukuthi amise inhambo zakhe ukuze enqabele ukubamba igciwane le-coronavirus lona eselibulele abantu abafika phose kumakhulu amane lamachumi amathathu 427 eChina. Embikweni olwethu le namuhla ugatsha olubona ngezempila kahle luthe abalengwendo ezingaphuthumiyo kumele bame kancane imizamo yokulwisa leli gciwane eChina ize iphumelele. Ugatsha lolulwazi senjalo ukuthi inani labantu abake baya emazweni asihlaselwe ligciwane leli abaphakathi kokuhlolwa nguhulumende seliqonge lisuka kumakhulu amabili lamachumi amabili 221 laya kumakhulu amabili lamachumi edlula kancane ayisithupha 266. Abezempilakahle laba bathembise njalo uzulu ukuthi uhulumende uzilungiselele ngokugcweleyo ukulwisa leli gciwane alubana ethe watholakala olalo. Kodwa abanye bathi umumo osezibhedlela wenza vethuke ngoba kukunengi okusilelayo okwenza izibhedlela zehluleke ukwelapha imikhuhlane elapheka kalula kule gciwane le-corona. Sexhume ilunga ledale lephalamende uNkosazana Thabita Khumalo.
Udaba lolu luwenza ukuthi imigogodla yethu njengabantwana baseZimbabwe ihladlala. Siyethuka lapha sivele sibambe inkamanzi ngoba izibhedlela zethu sikhuluma kunjengi odokotela ngabaezibhedlela bayatshengisile okukhombisa ukuthi khona ungaphuma lomkhuhlane sizaphela njengempukane. Njalo ephalamende bafika nelisi ukuthi siyexoxa ngalolu daba ngoba lokhu esavalela ikhefu siyavula iphalamende kuyena liviki evulayo. Njalo ngile themba ukuthi njengabameli bephalamende yindaba eyabe isegudwini.
Uhulumende uthi sokulezindlu zokugcinela labo abangaba bethe batholakala belalo leli gciwane. Awuboni kuphathisa lokho?
Bazakwanelisa ukwenza ama-isolation nama-quarantine facilities besehluleka ukwelapha umuntu ezibhedlela lezi esilazo. Okungabenza ukuthi babe nama-quarantine lawo imali yakhona sebeyithethe ngaphi njengoba bona besebenza ukuthi bahuquluze. Njalo singakhangela Bhutintunga sake saba lomkhuhlane we-cholera la ngaleyo mnyaka ngo-2008 kwakungazani ukungconywana ibhedlela kwakusangenika kathi njengoba lapha vele sokungaselani nto okuzasenza ukuthi sibathembe ukuthi baqinisile kwini. Lawa ngamagama akhulunywa nguhulumende wase Zimbabwe. Ekela abantu abangaphandle kwelizwe ekamba amanga esenzela ukuthi ingaphandle kwelizwe licama ukuthi izinto zonke ziright. Akunoma belakho lokuthi ayikukhwa ema quarantine lapho. Asifuni kuwabona. Ngoba yini lokhu ngokuthi kokuthiwa ngamanga.
Iwa hapa manyatelo anga kusuthisa ongathanda ukuwabona ethathwa nguhulumende.
Amanyathelo angangisuthisa le community yenhlala kahle health department. Nxa uhulumende eqinisile ukuthi ama-quarantine ama-isolation places la khona kungangcono sizwe ngecommity le ihambe iyezibonela ngawabamehlo ukuthi akhona lawo ma-facilities.
Unkosazana Tabitha Khumalo lilunga ledale lephalamende sixoxela ekobulawayo. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa namuhla ukhuthaze uzulu ukuthi abambane emizameni yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane wona obulala abantu abaningi eZimbabwe ngomnyaka lasemhlabeni jikelele. Unkosikazi Mnangagwa wethu le inkuthazo le emkhosini wokunanza usuku lweWorld Cancer Day oluqoqwe lugatsha lwezempila kahle eHarare. Usuku lolu lunanzwa namuhla emhlabeni jikelele. Kule mikhakha yemvukuzane etshiyeneyo egoqela imvukuzane yevele kanye lesibeletho eyiyo ebulala abesifazana ukwedlula eminye yonke imikhakha eZimbabwe. Sixhume umkhokheli wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe, unkosikazi Juliet Nkiwane, yena othi abesifazana bemaphandleni bahlaselwa kakhulu ngomkhuhlane wemvukuzane ngoba beswela imali yokuyahlolwa kanye leyokwelatshwa.
Omama bona ngokwabo bayizisisa into ye-cancer kodwa kunezinto ezibathintayo ezibayenza bangayihlolwa, bayaphuza ukuyahlolwa ngenxa yokuthi yabona omama asibo bantu abafuna ukuphonguba bebanjabanja. I-cancer ehlupha kakhulu ngesibeletho vele. Ingesibeletho umama nxa engasazange ezwe buhlungu uthi apho kusukuma nje ayibanjabanja, hhayi kuyakhathaza. Plus angithi yakwazi ukuthi ispeciali ngapha emakhaya isintu. Nxa kuthiwa ube-cancer abantu bakhumbulela into eziningi. Kamba ngabe uloyiwe, kamba ngabe uphosiwe, kamba ngabe utheni. Agcina umama eseluza i-confidence. So omama abaningi bayahlala layo. Lokhu le nto kuthiwa yi-stigma, ilokhu sangani iyayangisa. Kuzokuthi umuntu eselimele kakhulu abe sehambe siyahlolwa. Abe sesiyangabantu, ukwelathwa kwakhona kuyadiwa. Ntingamini. Omama abaningi abanelisi ukwelathwa. Benganelisi abhalele imithi ayehluleke ukuthi asukume aye lapho kumele ayekwelethwa khona okhemo labo bani bani. Njengalapho eZimbabwe kumele aye empilo kumba eHarare. Omama abanele imali yona leyo kwabalayo. So umama ahlale azemakale kakhulu alimali.
Kuyini elingabakhuthaza ngakho omama ukuze bayehlolwe?
Ukubakhuthaza omama ukubatshela izingozi. Njengokuthi njengoba ngelanga lanamhla nje lona leli senze ukuthiwa ngama-awareness, sibatshele ngalo ilanga leli, sibatshele ngengozi ezibehlelayo. Khe sizabiza labo baba ngoba ngithi omama abaningi bahlezi labo baba. Nxa esevela lesebanje umkhuhlane obaba abaningi sebehlola omama ukuthi ukuthethe ngaphi. Sekungani ngumkhuhlane umama ahambe ayawudinga. Abakuzwisisi abanye obaba ukuthi ngumkhuhlane ohlasela omama abaningi. So umama angabalanga bese sawuthi engxa ubaba ahlamkhalayo kodwa sithi sizakhulumisana labo baba bendawoni labo mama ukuthi nanku umkhuhlane sibhahile, nanku umkhuhlane uyabulala ngoba kakhulu wona osibeletho lowezeli.
Unkosikazi Juliet Nkiwane ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe sixoxela eseGwanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave
lagu shortwave 6175 lagu 7255 kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave lagu shortwave 4930 13860 lagu 15460 kilohertz ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uzulu wemelika semelele ukuzwa isinqomo esizakwethulwa lidale lesenate ebelithonisa amacala etheswa umongameli Donald Trump agoqela elokudinga ukungenela kwele Ukraine. Kumbusazwe wemelika lokuthi lingcolise igama likamnumzana Joe Biden yena olakho ukuncintisana lo Trump kukhetho lwalonyaka. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Bakhulume kwazwakala edala lesenate okwensuku ezimbalwa abafuna ukuthi uDonald Trump ajeziswe njalo labaphikisa ukuthi ulecala lokuzama ukusebenzisa ilizwe le-Ukraine ukuba limncedise ukukhankasela ukhetho oluzayo. Bekhuluma emaphethelweni okuthoniswa kwecala leli, abamele ibandla lamademocrats bathi kusobala ukuba uTrump ucatsha ngomunwe ngoba wayefuna ukudlelana lelizwe leli ngendlela eziphansi. Umnumzana Adam Schiff, obekhokhela abathonisa uTrump bemele ibandla lamademocrats, uphethe ukuthoniswa kwecala leli ngomvulo ngokuthi bangakhohlwa ukuba icala lembula ingubo lingene.
These undeniable facts required the president to retreat to his final defense. He's guilty as sin, but can't we just let the voters decide?
Wonke lokhu okuvezwe lapha kutshengisa ukuba ucatsha ngomunwe. Ulecala elinjengesono, kodwa ngcono sekele konke lokhu kukhulunywe ngabantu ngesikhathi sokhetho. Iqiniso lizavela loba kanjani, noma kanjani lizavela kuphela.
The facts will come out. In all of their horror, they will come out.
Kodwa amagqwetha kaTrump avimbe kwazwela. Omunye wabo ngumnumzana Pat Cipollone othi abamele ibandla lamademocrats bazama ukuvimba ukhetho oluzayo ngoba besaba ukuthi uTrump enganqoba kukhetho lolu njengalokho akwenza ngomnyaka ka-2016 aze anqobe unkosikazi Hillary Clinton.
Leave it to the voters.
Kumele abantu abavotayo bakhethe umuntu abamfunayo.
To choose their president.
Lokhu kusekelwe ngelinye njalo igqwetha likaTrump, umnumzana Jay Sekulow.
Stand firm today and protect the will of the American people.
Kumele livule amehlo livikele amavoti abantu bakwele Melika.
Their votes.
Umnumzana Donald Trump laye uthi kuyayangisa okwenziwe ngabebandla lamademocrats.
Very partisan situation, a disgrace, frankly a disgrace to our country.
Bazenzela santando, kuyayangisa. Kuyangisa ilizwe leMelika. Abakubandla lamademocrats bachona begijimisana lalokhu ngoba kabenzi lutho. Baveza ukuthi bazonda abantu abavotayo. Lokhu kuyafana nje lokuzivulala okwenziwa libandla leli.
This lawless partisan impeachment is a political suicide march for the Democrat Party.
Ukhangelelo ukuthi abakubandla lama-Republicans bazakwethula isigwebo sokuthi ngalacala uDonald Trump ocatshangelwa ukuthi wamisa kancane ukuthi ilizwe le-Ukraine linikwe izikhali esithi uzakwenza lokhu nxa umongameli wakulelo lizwe engethula umbiko wokuthi sebehlolisisa okwakusenziwa nguHunter Biden owayesebenzela ikampani yomlilo kagetsi kwele-Ukraine. Kuthiwa inkampani le yayisenza ubukhohlakali loba nje lokhu kuphikiswa ngabantu abaningi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Onke waba ngumongameli wakwele Kenya phakathi kuka-1978 lo-2002 umnumzana Daniel Arap Moi kasekho. Umoyi ubhubhele esibhedlela namuhla eseleminyaka yokuzalwa engamajumi ayisishiyagalolunye lemihlanu 95. Indodana yakhe umnumzana Gideon Moyi kachongo ukuthi uyise udliwe yini. Umoyi wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukubhubha kukaJomo Kenyatta ngomnyaka ka-1978. kulabanye abancoma umbuso wakhe kube labanye njalo abathi wayebusa ngochuku. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Joseph Chuma okudale leCentral Committee kubandla leZANU-PF.
Ukubhubha komuntu isikhathi sonke yinto elusizi kakhulu. Selusizi-ke labantu izizalwane zeKenya, ukulahlekelwa yi-one of their founding fathers owekenya. Ubaba uDaniel Arap Moi wasebenza ngezikhathi zabobaba uMgabe lapha eZimbabwe belwela ilungelo labantu be-Afrika. Ngakho-ke sithi hhayi galale ngokuthula ucomrade sengazathi uNkulunkulu angamamukela embusweni wakhe.
Singathi kulabanye abakhanya ngazani bamchothoza ukuthi wayencindezela abantu, kube khona njalo abanye abathi hhayi wenza-ke umsebenzi omuhle. Wena ukubeka njani khonokho?
Khona vele umuntu ophilayo kasoze athabise phose wonke umuntu. Abantu bahlala bethi kona umuntu ongaphosa alithabise lonke ngulo othengisa ama-ice cream ngoba lonke labefuna. Kodwa nxa uphila uphila ngezepolitics kumbe ngezomsebenzi nangokwawo sibili, kulabanye abazabe bekhala ngawe. Mina nginje konapha baba bakhona abanye abathi hhayi uThuma yindoda sibili eyasebenza kuhle emphakathini wephelandaba Mpopo Magolitezi lapho wayengu-MP khona. Kodwa bakhona ngiyakwazi abanye futhi laba abazawuthila bethi hhayi yena indoda yayingasebenzi kuhle ngoba mhlawumbe yena wayezonda ibandla lami endlela kilo iZANU-PF. So noma ngingenza kuhle ngasawubona ubuhle lobana ngoba yena sephandle vele libandla leli elinjani elisebenzelayo eliyilo elingifake konapho lapho engiyabethe ngibe khona. So kuyatholakala lokhu. Akumangalisi-ke ukubana la kubaba u-Arab Moy bazabe vele bekhona abanye abantu abazachothoza bethi hhayi wayebandlula wayebandezela wayesenza lokhu lalokhu. Kodwa uzathola futhi bekhona abanye sibethele labo ade bemsekelayo bevela ebandleni lakhe abazamncoma phela ngoba bekhwabitha imisinze-ke ebeyenza kuhambelana nezinqumo ezebandla lakhe lona lelo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga letale leZANU-PF Central Committee obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo.
Hey Tata Ola, tswaka somuhle. Liyamenywa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo 8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngabatsha abavula amabhizimusi okusiphilisa eZimbabwe. Abantu abaningi bekhala ngokugugudeka komnotho okumangalisayo. Libona ngani abatsha laba balakho ukuphumelela na? Nxa lifuna ukwengena kuhlelo, sithumelele umlayezo lo ku WhatsApp. Kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo ukusithumezela umlayezelo kuFacebook kukhasi lethu LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 PM kuFacebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umthethwandaba waphezulu owe-Constitutional Court kwele Malawi unqume izolo ukuba ukhetho lokudinga umongameli welizwe kaluqhutshwanga ngemfanelo, ngakho kumele luphindwe phakathi kwenyanga ezinhlanu. Ukhetho lokudinga uzamela ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli eMelika olwenziwe esigabeni se-Iowa izolo kaluphumanga lalutho ngoba luphazanyiswe indlela kamakhalekhukhwini entsha ebisetshenziswa. Uhulumende uthi uzalobelana isivumelwano laba amabhizimusi kanye lezisebenzi ezikumanyano we-Tripartite Negotiating Forum esizabona ukuthi iholo kanye lentengo yempahla kuyahambelana. Lokho kutsho ukuthi osomabhizimusi abaseyi kukhuphula intengo yempahla mahlayana, njalo lezi sebenzi azisoze ziphongukhalala umsebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
isiphathamandla sikahulumende umnumzana Paul Mavima ubikwa esithi ukhangelele ukukhokhela umhlangano wakuqala ngalolu daba kusasa. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane uthi lokhu akusoze kube ngumthwalo olula.
Akula protection, so nakula protection inflation angeke uyibambe ngokulegislate ngomthetho, uyibambe ngenkani ukuthi wena ama-price abantu bengakhuphula ama-price ngoba akula protection. As a result abantu bazihambela kwamanye amazwe bayethenga, so angeke ubafakele i-control yama-price.
Uqhubeke wathi yikho abantu belokhu bezisebenzisela imali yakwamanye amazwe lanxa uhulumende ekwenqabela lokhu.
Kuyibufakazi ke lokhu ukuthi imizamo kamthulinuke ukuthi wena ilizwe kufanele libe le mali yalo ukuthi basuse i-American dollar kuyehlulekile, sebeyehlulekile. Abafuna ukukhuluma, siyabona ngoba ezinye labo sebeqalisa ukusebenzisa i-American dollar, nakwezinye indawo sebeqalisa ukusebenzisa i-American dollar. Uhulumende bani nje othi yena uyafuna ukukhona kufaka imali yakhe kodwa ayahambe ngemuva asebenzise imali le athi khona abantu abangayisebenzisi okusemthethweni. So lokhu kubonisa ukuthi khona sibuswa ngabantu abanjani abangelandaba lempilo zabantu sazinenteka amana bayephume nje emajikajileni elinganisa ikwelede esingange-150 billion bayesikingalisenje ngemali yamabhondi leyo. Yo indlela abafuna ukusebenza ngayo, bazama ngazo zonke indlela ukusebenzisa umthetho ukuthi batshontshele abantu inotho yabo.
Isiphathamandla sebandla le-MTC umnumzana Edwin Dlovu uthi okuvezwe ngabatsha kubandla lezanu PF izolo ukuthi kulabo somabhizinisi abalobudlelwano lebandla lezanu PF ababangela ukubhidlika komnotho welizwe kuliqiniso lanxa kukuningi abangakuchazanga.
Lokho ukhulunywe ngamajaha lawa aku-Youth League yezanu PF kuliqiniso ukuthi-ke kulamakhabhali akuzanu PF ayiwo abulala umnotho welizwe. Kodwa-ke abangasakukhulumanga-ke nikuthi u-Archbishop waleyo khabhali lama-cartels lawo nguye umakhe usupplya ifuel elizweni. Utagirei-ke aziniki ama-US dollar e-Reserve Bank of Zimbabwe. Utagirei-ke aziniki i-contract ekukhokhela i-Command Agriculture lokuphiwa izimali ze-Command Agriculture. Uphiwa nguye uhulumende. Uhulumende ulo Archbishop oyedwa ongumnankakho nguye okhokhela ilizwe. So ngezinye indlela okukhulunywe ngama-youth ezanu PF kutsho ukuthi-ke kwehluleka-ke umnankagwa bekusolwa yena-ke umnankagwa ezinye indlela oba nguye phela okumele-ke akhokhele ilizwe abone okwenzakalayo kungayisikho, abone ukuthi kunika umuntu imonopoli ukuthi abambe i-ekhonomi yonke yelizwe kakuqondanga ngoba ifuyeli yelizwe agriculture elizwe ebamjwe ngumuntu oyedwa isidalwa esisodwa kuyinto embi kakhulu. Yikho-ke ama-youth akuthile ukuthi bekumele batho ukuthi-ke mnankagwa-ke nguye ophambanisayo, nguye umele abone ukuthi bayathathela utagiri yamakha phambili. Ifuyeli ihlupha isiyaphambili futhi leyo fuyeli njengoba ethile ama-youth eyinye bayidayivetha bayithengisa emozambique nge-US dollar. Lapha-ke silinde sifuyeli yabuya kathi sidayivethiwe kodwa imali yokoda leyo fuyeli iyimali ethethe Reserve Bank of Zimbabwe. Into endi kakhulu yikho sithi hayi umnotho sobona nje nosediving usiwa usiya phambili akulabo bele amafutha kawakho katholakali, ikanti-ke zonke nje ama-basic commodities adura kubangelwa-ke yifuyeli kakhulu ukuthi konke kusuke emafutheni okuhambisa. Yikho hhayi akulabo belo nje kuwethu kulalokho kwakusenzakala isikhathi samgaba.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma ongusomabhizinisi njalo eyisiphathamandla sebandla lezanu PF uthi kuningi okubangela ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki.
Uhulumende ufakile izinqumo zakhe ezokusebenzisa imali yethu eyalapha kwelakhi beZimbabwe. Yebo, ngabe khona abanye abalekulesebenzisa eyaphandle ngoba bebeyithola kuna ngomthetho sithi kona awusebenzi nje imali yalapha ekhaya, njalo sisebenzisa le esithi yi-plastic money. Ngiyabona wena njengoba usenelika liyijayele ngoba vele ngike ngafika khona ngapho kine-enelika ngangena kwenye indawo lapho babengakwazi kona imali yabo i-$100 billion babengazi, bamangala bethuka babizana ngobuningi bakuthi khayela bendizobona izitha amanzi zeuzeimali ejini le sefuna lokuyala ngoba bekaze beyibona esithi bona imali abake bayibona enkulu kakhulu yawuyi-$20 kuphela. Labi ngapho uhulumende zamntu alungise khonokho kodwa niyakwazi vele nxa kulungisa bakhona izikliwekasinyona kungalungi ngoba bona badla ngakho. So yikho okuyafuna usibisele emuva, asiyilungisi imali leyana asilayo, pho-ke ufuna siyifakele emisini layo. sayifunda iphume. Kodwa lo muntu odla ngakho olendlela ekwenza imali ngayo uzabe lokhu efaka imigoqo efaka izipani laphakathi kuma kungathushukele kwangona. Kodwa sibe sidinwe thina ukulona sizame ukuthi senze into eqondileyo ngenxa yokuthi kulabanye abantu abenza ubhova obunjalo.
Wengeze wathi kufanele wonke umuntu adonse ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe liphumelele.
Isimo somnotho esiqhubeka sigugudeka sesibangela ukuthi osomabhizimusi abasakhulayo basungule indlela zokusebenzelana labanye babo bakwamanye amazwe emizameni yokuziphilisa. Ingcwethi ezijiyeneyo ziyabatshayela ihlombe zisithi lokhu kulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe. Kodwa zithi njengoba besebenzela eZimbabwe balakho ukuhlangana lenhlupho ezigoqela ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba Kuchera.
Khathesi umnotho wethu uguqe ngamadolo ulendubo eziningi kakhulu esihlangana nawo indaba yokuthi khathesi into ezinjenge-infrastructure azihambi kuhle, into ezinjengama-policy azihambi kuhle, into ezinjengamandla kagetsi asiwaboni mhla yonke. So umnotho wethu khathesi ule beko eziningi ezinzima ezibhekane lawo.
Njengoba abatsha sebekhona abalobudlelwano labontanga abadabuka kwamanye amazwe, ubona ngani ibhizimusi leli lilakho ukuthuthukisa na umnotho welizwe?
Lele lithathukile ukuthuthukisa umnotho welizwe ngoba ungakhangela ukuthi lilama-advantage ayi-two. Okokuqala, Zimbabwe yilizwe elincane kakhulu, lilabantu abangu-13 million. So nxa kungaba nobudlelwano lobo abantu abavela kwamanye amazwe kungenzakala thukile ukuthi i-market share iyakhula mbijana. Okwesibili indaba le foreign currency. Siyakwazi ukuthi ilizwe lifuna i-foreign currency, lidinga i-foreign currency, kodwa alinayo i-foreign currency eneleyo. Ubudlelwane lo wabantu bontanga balapha eZimbabwe nabanye abamanye amazwe kunganceda ukuthi kube ne-foreign kulethe i-foreign currency lapha elizwe.
Awungitshele-ke njengoba ushilo ukuthi kule ndubeko eningi okugoqela ukuswelakala kogesi, udaba lwedatha ngezinto ezijeneyo, ubona ngani lokhu kungaba kuyinto okungakhuthaza abantu abasakhulayo njengoba kule ndubeko eziningi?
Abantu abasakhulayo uzakuthi balokuqelisela okukhulu kakhulu okuphakathi kwabo othi kungasenani ukuthi indubo lezi zikhona. Bayazama amacebo wonke ukuthi amabhizinesi abo athuthuke njalo.
Njengoba lokhu kuyayenzakala vele elizweni, kodwa isimo somnotho sikhanya ngani asitshintshi, izinto lokhu ziqhubekela phambili sigugudeka elizweni. Kahle kahle kuyini okuhluphayo?
Indaba ekhona ngamapolicy zethu njengelizwe yiwo amanye okumele atshintshe. Njalo into le engiyikhulumileyo infrastructure, ukuthi i-infrastructure yangikhona kumele ilungiseke njalo, ngoba uzabona ukuthi singaqeda ilanga lonke singela amandla kagesi, idatha langikhona, intengo zangikhona ziqongile kakhulu okokuthi abantu baye bengakwanisi ukuthi benze ibhizinesi ngendlela okumele lenziwe ngalo.
UMnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi kwezenotho. Kwanele lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.